Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu mbudzi 4 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pekutanga, Zack haina masimba ekusunga vanhu. Ine masimba ekuongorora nyaya kana yapedza nayo inogadzirisa document kana kuti faira yoendesa kumapurisa.
Gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vokwidza nyaya yavo kudarire pamusoro-soro reconstitutional court.
We are urging lawful, peaceful, constitutional protest on the streets. Isu magweta toitawo zvatinoita, toita mubatanirwa tese. Vanonamata ngavanamate kuti bond not risauye.
Magweta oenda kumatara achikwikwidza nyaya yekuparurwa kwemabond not. Veta Jamuka vanoita musangano na governor weRBZ Dr. John Mangudya nenyaya yemabond notes. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo nhasi vakwira kudare reconstitutional court vachipikisa kusungwa kwavo nebazi rinodzivirira uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAG. Asi mutevedzeri wavo Dr. Godfrey Gandawa vamiswa pamberi pedare ramagistrate vachipomerwa mhosva yekuitawo zveuori. Dr. Gandawa vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakaendeswa mutirongo kusvika mangwana pachanzwikwa zvakare nyaya yavo. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuba mari yeZimDev. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rava Moyo vaTerence Hussein.
Taenda nhasi masikati kudare yepamusoro-soro muZimbabwe inonzi Constitutional Court of Zimbabwe. Tatine chichemo chikuru chekuti vaMoyo marights avo anga achingotsikwa-tsikwa nevekuzaki nezvimapurisa zviri kushandira ikoko.
Sei muri kuti kodzero dzavo dziri kutyorwa?
Pekutanga, Zack haina masimba ekusunga vanhu. Ine masimba ekuongorora nyaya kana yapedza nayo inogadzirisa document kana kuti faira yoendesa kumapurisa ivo vokondakta chinonzi investigation. Apa zvavakaita, ivo ndo vakaongorora nyaya yacho vobva vashedza munhu ari muofisi mavo. Hongu aishandira mapurisa but haasisiri kusandira mapurisa. Vamutuma kuti asunge Professor Moyo. Hazvibvumidzwe pamutemo and hazvizi muconstitution.
Saka dare rati kudi?
Dare rabva rati good nyaya ya Professor Moyo ichanzwikwa neconstitutional court. But isati yanzwikwa neconstitutional court, macriminal proceedings akaitwa neZack, neprosecutor general, ne mapurisa, ne mupurisa weyo anoshandira Zack haifanirwe kuendera mberi. Pachidimbu vati ngaimbomira, hapana anobvumidzwa kuiendera mberi nayo.
Manga musingafaniri kutanga maenda kudare ramagistrate here? Moita chikumbiro chekuti muende kudare repamusoro-soro reconcordi.
Constitution yeZimbabwe ine maprovisions anotaura kuti kana munhu marights ake anoaffecta rusununguko wake, liberty yake, anobvumidzwa kuenda direct kuconstitutional court olodza chichemo chake.
Saka vaMoyo nezuro vakatongerwa mhosva ngani apa?
Vakapiwa mhosva yakatanga iri 5. Taakuda kusaina vabva vauya neimwe ye6. Vanga vachitaura dzimwe dzakasiyana-siyana, dzimwe dzecorruption, dzimwe dzeobstruction of justice, zvakango siyana siyana kudaro.
Gweta ramuzvina fundo Jonathan Moyo vaTerence Hussein vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Magweta vemabhizimusi pamwe nevanhuwo zvavo vari kuenda kumatare dzemosva vachipikisa danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rekupasisa mutemo weStatutory Instrument 133 zvavari kuti zviri kunze kweparamende. Izvo zvichaita kuti mutemo uyu ubvumidze kushandiswa kwemabond note. Gweta uye vari mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti vanoti bumbiro remitemo yenyika rinoti mutemo unoiswa neparamende chete. Zvimwe zvinonzi zviri kupikiswa ndezvekuti gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vakambozivisa kuti mabond note inenge isiri mari, asi mutemo wakapasiswa navamugabe uyu unonzi uri kutaura kuti inenge iri mari. Vabiti vanoti chetatu chichapikiswa kumatare dzimosva inyaya huremu hwemabond note ayo ari kunzi akaenzana nemari yekuAmerica. Vabiti vanoti ino ndiyo nguva yekuti vana veZimbabwe varatidze kutsamwa kwavo vachiramba kutambira mari iye. VaMugabe nemuvhuro vakashandisa masimba avo ePresidential Powers Temporary Measures Act pavakasaina mutemo wekuti mabond note ave mari. Ngatinzwe hurukuro yataita navabiti pamusoro penyaya iye.
Chandiri kuziva ndechekuti vanhu vazhinji vakatsamwa, and chandiri kuziva ndechekuti izvo pane misangano yemagweta yanga achitoitwa vhiki rino iri kubva musi wa 31 October pakaburitswa Statutory Instrument 133 of 2016 navamugabe yekuti mabond note achive mari. So ndinofungidzira kuti vaDavid Drewley vekuHahn and Blackenberg vakamirira muchinda aimboona Caps Holdings Freddy Mutanda anofanira kunga afaila court application masikata anaye. Asi I can assure you kuti pane mamwe court applications zvakare achafairwa. Ndiri kuziva kuti ve People First vakambofaila application vaye vanenge vachafaila imwe nevamwe, so kuchava chitakataka chemacourt applications.
Saka bond note rakazonzi imari here kana kuti kwete?
Vamangundla vakambopiringisha namukanwa vachiti haisi mari, haisi mari. Asi mutemo wakapaswa naMugabe Statutory Instrument 133 iri kutaura kuti mari, iri kutaura amenda section 44 ye Reserve Bank Act. Section 44 ndinotaura kuti mari yemuZimbabwe chii. So section 44 inotaura kuti mari yemuZimbabwe mamauti currency US dollar, yuan, euro, pound, pula and so forth. Yabva yaedhawo manje kuti bond note ichange iri mari. So ipapo ndo pane problem nekuti haungomuka uchingoti shizha kana kuti toilet paper yaamari. Now nekuti tadzosa zimu dollar now zvoreva kuti black market ichatodzoka.
Zvii zvamungakurudzirawo vanhu kuti vaite pamusoro penyaya?
Kana musingazotsamwa pamuchazoda kutsamwa ndepapi? So we are urging lawful, peaceful, constitutional protests on the streets. Isu magweta toitawo zvatinoita, vamwe vachiitawo zvatinoita, toita mubatanirwa tese. Vanonamata ngavanamate kuti bond note risauye.
Avanga vari gweta uye vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nasi vasangana nevesangano reTajamuka seSijikile vakati hapana kudzokera kumashure panyaya yekuparura mabond note. Musangano uyu waitirwa kumahofisi eRBZ muHarare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Linda Masarira vanove nhengo yeTajamuka seSijikile.
Taenda takawanda nekuti isu tava takavaudza kuti Tajamuka executive yedu tiri 2000, asi ivo vanga vasiri kuda kuti mupinde vanhu vakawanda mukati memusangano uyu. Vakazodzivirira vamwe kuti vapinde, vakati ngamupinde vanhu gumi chete. Saka tazopinda tiri 10 tikataura navo ivo vamangudya.
Zvii zvabuda pamusangano wanhasi?
Vamangudya vanga vachiti bond note roda kuiswa kuti vanhu vanotengesa kunze vagokwanisa kuti vachitengesa zvinhu zvavo kunze kwenyika. Izvo nekuona kwataita zvanga zvichitaurwa navamangudya kuti hazvinei neruzhinji rwevana veZimbabwe. Tabva tavati ko imi munomanikidzirei iro bond rinoti risiri kudiwa nevanhu kuti rishande mukati menyika ino rinenge richisevha mainteresti ani nekuti murombo acharamba achidzika murombo ivo vagara vainayo mari vachiita sei vachikwirira kumusoro takambosvika pakunopikisana vamwewo vachisimudzira kuti aiwa manga padii kuti izvoni tiende kureferendum vanhu vazvitaurire vega vavhote muone kuti vanhu vari kudei nekuti taneta nekungonzi itai chakati kana kuti oyi chakati zvimwe zvatasimudzira mukati momutangano iwowo henge iri nyaya yekuti makambotiunzira mabeirus check ina 2008 vanhu vakatambura vanhu vakafa vanhu vakasvika mukutambudzwa kukuru nekugara munhapwa kuti vanga vakasesina mari yekushandisa ndo zvinhu zvatanga tikukurukura nazvo asi chataona ndechekuti iyo hurumende yedu naivo vamangudya vakatoita decision yavo kare nekuti vatitaurira kuti month end bond noti riri kuuya
saka pakupera kwemusangano wenyu mungati mawana zvamafambira here uye makuzoita sei
zvatanga tafambira tina kuzviwana isu tikavaudza kuti tiri kupikisana nazvo izvozvo naizvozvo musi wa18 November tichapinda murodhi tinoprotesta kuti hatisi kuda bond noti iroro uyezve tichatora mamwe matanho ekuti tiende kumadzitare emhosva kuti tinoti isu vanhu vemuzimbabwe vana vezimbabwe hatisi kuda bond noti
muzvare Linda Masarira vanoye nhengo yetajamuka sesi jekile vachitaura parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye westudio 7 kunyanga hazvo vanopikisa vachiti bato rezano PF rapa kuti vana veZimbabwe vapinde mugehena vari vapenyu bato iri raramba kuri panyanga kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1980 kochi chaizvo chiri kupa kuti bato iri rirambe richitonga vamwe vanoti bato iri rinoshandisa mhirizhonga uye kushandisa mauto nemapurisa mukutsvaga rutsigiro munguva dzesarudzo dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotiwo mutungamiri wenyika varobert mugabe vari kuramba vari panyanga nenyaya yekuti vanhu vaneta nekunovhota musarudzo dzavanofunga kuti dzinobiridzirwa vamwewo ndo vanoti bato iri riri kutonga nekuti mapato anopikisa indonda munyaya dzezvematongerwo enyika mutoro wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya inotevera
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dr Ivan Mbengo avo vanove murwiri wehondo yerusununguko vanoti nyaya yekuti mutungamiriri wenyika varobert mugabe nebato ravo rezanu pf varambe vachitonga inyaya yekuti vane nhoroondo yekusunungura nyika
chaiita kuti vamugabe nezanu irambe iri mukutonga vana mukoma vakamubhulaiza the majority of the people vari kumaruwa ifekta iyoyo endi zve vanhu vari kumaruwa ava ndivo vazhinji zve vakaona kurwadza kwehondo kwakanyanya
asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dr Ibo Mandaza vanoti zanup f yarasika gwara richimurenga
zanup f semadziro aitaiita during the struggle kusvika kumu1995 aisiriyo bato revanhu rasiyana nemamiriro anga akaita independence in1980 yatsaukaka mototi tatsauka tese makapinda nezanu pf independence tatsauka tasaka nyaya yekumatongero enyika mamiriro eeconomy tiri nyika inonzika muchirungu tiri mucrisis isingaite ekuti maonero angu ndekuti zanu pf semadziro atinoita ichafana mugabe
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vabreton bunder vanoti kugara kwamugabe pachigaro kwenguva yakareba inyaya yekutonga nedemo
vazhinji havasina chidakadaka chekuda kuvhota sekutanzwa kuti zvavanovhotera asizvo zvinozoverengwa pasarudzo kwozoti zve zvakare imwe nzira yaita kuti zanu pf irambe iri panyanga navamugabe kubva 1980 kusvika izvinoizvi ndezvekuti vane nzira dzavanoita dzekuti chero aninani zvake anonge achida kupikisa hakwanisi kupiwa mukana wekuti azvishambadze kana kuti akwanise kushalenja vamugabe nokuti pane nyaya inonzi pachirungu intimidation kana kuti kushungurudzwa kwevanhu
mashoko aya anotsinirwawo nemutauriri webato remdct vavo betigutu avo vanoti mapurisa nemauto vanotyora mutemo wenyika nekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzigira zanup f
kubva muna 2000 June patakatanga kuti participate muma elections munyika ino yedu yechipikirwa yeZimbabwe. Taigara tichitaura tichikombirana isu kuti mapurisa, masoja nevashori veCIO vanowanika vachiita zvematongerwo enyika kunyanyanyanya vakamirira kuti vakatsigira bato reZANU-PF. Vamwe vacho vanenge vakatopeka ZANU-PF regalia unotovaona pamarhadi vachiita maslogan vachimba apa zvavanenge vachiita izvi hazvibvumirwe nebumburo romutemo.
Vanopikisa vanoti veruzhinji vanozikanwa kuva vatsigiri vemapato anopikisa vanochishidzirwa munguva yesarudzo, vamwe vachirohwa, kupambwa, kubhinyiwa, kubatwa chibharo, kukuvadzwa nedzimwe nguva kuurayiwa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika, vamwe vachitsakatiswa sezvakaitwa vaitaidza mara nevamwe vane chitsama. Imwe nyanzvi munyatso zvematongerwo enyika, Dr. Willard Mungure, vanodzidzisa paAfrica University, vanoti vamugabe neZANU-PF vachiri panyanga nenyaya yezvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira hunhu hwavamugabe negwara ravo munyaya dzezvematongerwo enyika. Dr. Mungure vanoti vamugabe neZANU-PF vakwanisa kuramba vari pachigaro kwenguva yakareba kudai nekuda kwekuti varwiri vehondo yerusununguko varamba vakangoita musambangwena nebato iri kunyangwe nemunguva yekunetsa kwezvinhu sevanhu vane pfungwa imwe chete.
PF tichazonzwa tsanangura dzakakwana kana vabva pachigaro, bari pari zvino zvinonetsa kuti vanhu vazhinji vabude pachena vachitsanangura kuti purezidendi pane zvavakaitawo zvakaipa here, zvakanaka here, zvimwe zvinji zvinogona zobuda pa vasisiri in power. Zvinonetsa kuti vanhu vazhinji vabude pachena. Isu yedu semaacademics tinotaura zvatine tichifunga.
Asi mutauriri wesangano revarwiri verusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti muchato wavo neZANU-PF wakasvika kwamvura yacheka makumbo vakapanana gupuro.
Isusu sevarwiri vorusununguko tiri kurutivi rwevanhu nokuti ndiko kwatakabva, ndiko kwatinogara. Nhamo inoonekwa nevanhu ndiyo yatinoona isu. Izvi zvekuti kune hurumende yevanhu vashoma vanongodya vachiguta, hatigoni kuendai kuno kuti nesuwo tinayo nzara yacho.
Mashoko aya anotsinirwa navatemba Muliswa avo vakakunda bato reZANU-PF musarudzo dzichangopera dzekunoton.
Maol veterans haasiko kuZANU-PF, ndiyo first election yavadyiwa maol veterans vasiko, nekuti maol veterans ndio vanga vari mafoot soldiers, ndio vanga vari masoja aishandiswa neZANU-PF kuti vakampeni reZANU-PF. Iye zvinezvi vakabzwa, maol veterans vanga vari kudivi rangu.
Dzimwe nyanzvi munyatso zvematongerwo enyika dzinoti ZANU-PF pamwe chete navamugabe vanoshandisa kugovirwa kwezvekudya munguva yenzara mukutsvaga vatsigiri kunyanya apo sarudzo dzinenge dzave pedyo. Nyanzvi munyatso zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoema Benge vanoti nyaya yekushandisa chikafu musarudzo imwe nzira yokubiridzira iri kushandiswa neZANU-PF.
Chikafu chikange chiuyiwa nacho nyaya chai chinenge chatsvagwa nehurumende chikange chaiwa nacho kuti chipwa vanhu pane patotaskonzwa bvakuvani uri webato ipi wakambomira sei unotoongorwa chikafu hachingopuwi kunzi munhu une zhara ngapo chikafu adi adye.
Sangano reZimbabwe Human Rights Commission rakaburitsawo izvi muongororo yavo yekugoverwa kunoitwa chikafu munyika. Vamwe vanotiwo nyaya yekutadza kubatana kwemapato anopikisa ndiyo iri kupa kuti ZANU-PF ipote ichiita madero aJorgina. Mashoko aya anotsinirwavo naDr. Petsero Hanya, mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute.
Tinozviona even pakati waRainbow Coalition muKenya vamoi vanga vagara vachihwina, asi combined vote yeopposition yakawanda kuvadarika asi vachingotonga Kenya. Asi gore rakazobvumiranwa nemaopposition muKenya vakafoma inonzi Rainbow Coalition, vamoi vakabva vadyiwa maelection navamwe aikibhaki. Saka kana vatsvangirai vawelsh mencuve nana vamakoni vachida zveshuwa kuti tiendere mberi, ngavavonei nzira dzokuti vabatane vaite chirwirangwe mushandira pamwe kuitira kuti vakwanise kukurira hurumende yavamugabe. Nekuti kana vakasadaro ZANU-PF inokwanisa futi kana kubira sarudzo ichingoti vanga vakaparasa, vanga vakapesana, vanga vasina kubatana, vanga vari divided. Saka vanofanira kuvhara maburi ese anoita kuti vamugabe wane mukana wokubira sarudzo dzinotevera.
Zvino munyika hazvina kumira zvakanaka. Vanopikisa vanoti ZANU-PF ndiyo yaendesa upfumi hwenyika kwamufiganebwe. Asi veZANU-PF vanoti nyaya yezvirango zvakatemerwa nyika nenyika dzekunze ndizvo zvapa kuti zvinhu zviipe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Hurumende ya Amerika ne Zimbabwe nasi dzaparura chirongwa chemakore mashanu icho chakanangana nekudzivirira vana chiremba na vana mukoti kuti vasatapurirwe chirwere cherurindi kana kuti TB. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chirikitwa nebazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana nemamwe masangano akaita Save the Union neBiomedical Research and Training Institute. Chiri kutsigirwa neve Centers for Disease Control vekuAmerica zvichiburikidza nemari inopiwa nemutungamiri wenyika yeAmerica pachirongwa chake chekurwisana neHIV AIDS chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR. Vakafano bata chigaro chemukuru weCDC muZimbabwe amai Lori Fuller vati vari kutsigira chirongwa ichi nekuti vashandi vezveutano vakakosha uye zvakaonekwa kuti hapana change chiri kuitwa kuvadzivirira kubva kuchirwere cherurindi kana kuti TB. Vange vakamirira munyori mubazi rezveutano pachitiko chanhasi Dr. Angela Mushavi vanoti chirongwa ichi chakakosha chose kuvashandi vezveutano munyika.
Project yanga ichilaunchwa pano ndeye kuona kuti tingaita sei kuti tibetsere ma healthcare workers kunyanya angava manesi, angava madokotera, angava mafamasi, chero makilina, chero vanopinda masuo ezvipatara kuti vasabate utachiwana weTB. Ngatiti munhu arwara neTB pane kupachida kuti munhu atariswe kana kuitwa inonzi TB screening kuti aonekwe kuti ndizvo here kuti ane TB. Zvese izvozvo zvinenge zvichibatwa muurongwa hwaparurwa pano.
Mukuru wesangano reThe Union iro rine unyanzvi mukurwisana nechirwere cherurindi Dr. Christopher Zishiri vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richabatsira neunyanzvi hwaro mukuronga chirongwa chekudzidzisa vana chiremba naana mukoti kuti vazvidzivirire kubva kuTB.
Basa ratichange tichiita tichadhevhelopa bumbiro rakaita sebumbiro romutemo kana policy inenge ichizopa gwara kuMinistry of Health kuti TB inodzivirirwa sei.
Zimbabwe ndeimwe yenyika 14 dzine vanhu vakawanda vanotapurirwa chirwere cherurindi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekuendeswa kwevanhu muunapwa.
Nyaya yekuendeswa kwevanhu muunapwa kana kuti human trafficking iri kuenderera mberi. Vanhu zvikuru madzimai vachimanikidzwa kuita zveupfambi. Amerika inoti dambudziko iri rapararira pasi rose. Munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJohn Kerry vanoti nyaya yekuendeswa kwevanhu munhapwa inobata vanhu vakawanda zvikuru. Vatiwo kubata vanhu senhapwa kushora kodzero dzavo. Kuedza kurwisa dambudziko iri, mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama muna 2012 vakaparura chirongwa cheInteragency Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons, icho chinounganidza vatungamiri venyika dzose kuti varwise dambudziko iri uye kusunga vanobata vanhu senhapwa nekubatsira vanenge vari munhapwa vacho. Vakeri vanoti vanhu vanofanira kurwisa dambudziko iri kwete kungorirega richienderera. Vanotiwo kuita izvi kunoda mushandira pamwe wedzihurumende nemasangano akazvimirira. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekubatwa kwevanhu senhapwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Vatsigiri venhabvu vatarisana nemitambo miviri yemhando yepamusoro iri kutambwa zuva rimwe chete mukupera kwesvondo. Chikwata chenyika chemaWarriors chiri kusangana neZambia mumutambo weushamwari zuva rimwe chete FC Platinum Stars iri kubandana neNgezi Platinum Stars mufinari yechibuku Super Cup munhandare yeBaobab mangwana. Asi chiri kushamisa ndechekuti veZifa vasarudza kuti mutambo wemaWarriors utambwe apo fainari yechibuku ichangopera, panzvimbo yekuti mutambo uyu utambwe nesvondo apo panenge pasina mimwe mitambo yenhabvu iri kutambwa munyika. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Murairidzi wemaWarriors Kalisto Pasua ari kushandisa mutambo uyu kugadzira chikwata chake akatarisana nemakwikwi e2017 Africa Cup of Nations ayo ari kuitirwa muGabon munandira. Pasuwa, ari kushandisa vatambi vanotambira zvikwata zvemunyika chete. Uyezve, adaidza vatambi vari kutungamira pakunwisa zvibodzwa muPremier Soccer League. Leonard Tsipa weCapes United naGift Mweti weHwange. Asi veruzhinji vari kunyanyotaura nezvefainari iyo iri kusangana zvikwata zviviri zvinopiwa mari nemakambani anoita zvekuchera Platinum. Sachigaro Wengezi Platinum Stars vaJeremiah Ngetiseni vanoti vaita rombo rakanaka rekuti vataridze nyika yese zvavanokwanisa kuita.
Zvinangwa chedu chava chekusimudza mukombe. Ichanzi yatapiwa yekuti tiratidzewe kuti zvii zvatogona.
Mutsigiri wekugona kunenge kudada. Vanomeni Machando vanoti zviri pachena kuti chikwata chavo ndicho chiri kuenda nemukombe.
FC Pretoria ndiyo ichachatwa mukombe. Zviri obvious izvi.
Chikwata chiri kutora mukombe uyu chinobudirira kumirira nyika makundano emuAfrica e2017 CAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chatinotaura nevaimbi nhasi tina Elder Prinko.
Your roughnecks, my siblings.
Yeah, yeah. Nice music,
Elder Prinko.
To the people.
You know, the Elder Prinko, those are the Russians that we've been. Drop up with Zimbabwe, Muharare.
Kuchema kwenye nino kuzwa. Kuchema kwenye nino kuzwa. Kuchema kwenye nino kuzwa. Kuchema kwenye nino kuzwa.
Kambaka kanonzi kuchema kwenye nino kuzwa. Why? Because mukatarisa mhuri dzakawanda pari zvino dziri kuafektwa nechirwere cheHIV and AIDS, chekuti vabereki vanobatwa kana vana vanobatwa nechirwere cheHIV and AIDS. Zvozoita kuti dzimwe hama dzisare dzichasetambudzika panyaya dzekuchengeta munhu, kuriritsira munhu achirwara, to give them that good care kuti vakwanise kuraramawo for that life, whatever remainder a life yavo, kuti vakwanise kurarama zvakanaka.
Moyo wangu wabayiwa nemuzwa. Moyo wangu wabayiwa nemuzwa. Moyo wangu wabayiwa nemuzwa.
Vanhu ndoda kutiza vanhu kuti HIV and AIDS chirwere chinonzi ratsitsi, chirwere chekuti munhu asati abatwa nacho kana ukachinjwa chinokwanisa kuchinja pfungwa dzako. So for all those people who are negative, I'm encouraging them to stay negative, but for those who are positive, I'm advising them kuti vaita sei, vange vaita sei, vasara setariro. And asi kana vachinge vawirwa nerufu, nhamo inozotarira vanenge vasara, like you find kuti mafamilies akawanda akaitwa maorphans, and vana vakawanda vakasara vakasara vavenherera nekuda kwechirwere cheHIV and AIDS.
Chiriko chirwere iwewe.
Ndatumira chimbo changu ku Studio 7 nekuti ndiyo radio station inokwanisa kutepfenyura zvinodzika nevanhu vakawanda ruzhinji rwese pasi rose. Ndichisenda this positive message to the people so that they remain aware and informed about HIV and AIDS.
Tinotenda Elder Pringo vachipawo dzidziso yekuti aiwa chirwere chemukondombera chiriko. Vateereri musakanganwa muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Nhasi tiri kutarisa nezvekusungwa kwamuzvinafundo Jonathan Moyo, mutevedzeri wavo Dr. Gandawa, uye kunetsana kuri kuitikwa mubato reZANU PF. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vakwidza nyaya yavo kudare repamusoro-soro. Mutungamiri weMDCT vamogeni tsvangirai vanoti nhaurirano naMai Joyce Mujuru dzichatanga kana pave nehwaro hwakajeka hwekuita sarudzo. Vetajamuka voita musangano nagavhuna weRBZ Dr. John Mangudya nenyaya yemabond notes. Ukuwo Magweta oronga kuenda kumatare achikwikwidza nyaya yekuparurwa kwemabond notes. Tava tashuka kumakume chorongwa chedu cha nasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 4 ngolwezi 2016 nguntungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje kubotshwa abafundi bekolishini leNasty kobulawayo abatshengisele phambi kukamongameli Robert Mugabe besithi kasuke embusweni.
Now we blame the whole process. Now, umuntu yasukuma peaceful, engakhozanga violent, a protester, ngoba uprotester is a right, and the questionary right, akuzange kuyalini.
Umthethwandaba kamantshi uthi umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kumele abotshwe ngoba engazanga emthethwandaba lo lamhlanje. Umoyo uye emthethwandaba we-Constitutional Court waphikisa ukubotshwa kwakhe.
Iqembu le-ZANU-PF njalo liqembu elilezithembiso eziningi. Lapho nxa sokusiya vodwa bayenza izithembiso ukuze bekhiphe abantu benza abantu babo beqhubeke belokhu bebavotela bebavotela kanjalo kanjalo belokhu besiba khona iminyaka yonke.
Lamhlanje sigqiba uhlelo lwethu lwendaba esiphathelane lebandla leZANU-PF sikhangela udaba lokuqhubeka kwaleli bandla lisembusweni lanxanje iningi labantu lisithi sokwanele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela abafundi bemakolishini iZimbabwe National Students Union ithi kulabafundi abahlanu ababotshiweyo ekolishini leNasty kobulawayo lamhlanje ngemva kokutshengisela phambi kukamongameli Robert Mugabe ngokuphakamisa amabhakane abelembiko ethi uMugabe sokumele asuke embusweni. IZinaso ithi omunye wabafundi laba ngumnumzana Advance Musoke. Ukutshengisela lokhu kwenzakale emkhosini wokupha abafundi beNasty izithupha zabo zokugqiba izifundo obukhokhelwa ngumongameli Mugabe. Kumaviki edluleyo kulabafundi beUniversity of Zimbabwe abake babotshwa betshengisela njalo phambi kukamongameli Mugabe besola uhulumende wakhe ngokwehluleka ukusungula imisebenzi. Sixhume isiphathamandla seZinaso umnumzana Alistair Funye wachasisa okuningi ngalolu daba.
Kulama students abotshiweyo after besukumile baprotest peaceful beaggress ama-concerns abo. U-Chancellor of all state universities ukuthi bagraduata bebhadalisa begraduata njalo beziqeda kubhadala esikwathi ngama-academic fines. Ngesikhathi saba besesikolo babefunda benikwa ama-grant bebhadalela i-fees but abantwana laba they've been able to sacrifice even with their parents pocket benganiki imali i-government bengabenefiti anything i-attachment ikame ndangkonehlile kubanika so sele graduate akula msebenzi so basukumile peaceful batshengisa uTshansela ukuthi bafuna umsebenzi basebebotshela into enjalo.
Ubangaka ababotshiweyo laba njalo bangaphi sikhuluma nje
bakubulawayo kubotshwa ama students eNasty so far the information esizizileyo kuthiwa kule 4 but abaye bathi 1 was still sent to investigate ukuthi kahle kahle bangaki ngoba abanye kuthiwa bathethe sebe out of campus but campus bathethe 1.
Oyedwa yena lo lokho evalelwa
lokho evalelwa kahle
okhona lingathini ngokubotshwa kwabantu laba.
Now we blame the
whole process ngoba na umuntu yasukuma peaceful engakhozanga violence e protest ngoba u protest is a right and the questionary right akuzange kuyalini. So we condemn such and we are saying we are sending a clear statement that if they show to release abantu bonaba who are going to be mobilized to demonstrate in those campuses because we believe in either one, either all.
Umnumzana Alistair Funye isiphathamandla senhlanganiso yabafundi izinaso sixoxela eSeharare. Umtshutshisi wetale likamantshi kucala likamphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo elokutshaphaza imali yesikhwama sezimdef. Umnumzana Lovett Masuku uthi kumele umantshi ethole incwadi evumela ukubotshwa kukaMoyo ngoba engazanga emthethweni laba namuhla. Ngesikhathi uMoyo legqwetha lakhe umnumzana Terence Ume useni bebemele babe semthethweni laba lo bona bahambe emthethweni laba weConstitutional Court. Lapho abaphikise khona ukubotshwa kukaMoyo besithi ugatsha olukhangelane lokulwisana lobuhuquluzi olweZimbabwe Anti-Corruption Commission galulawo amandla okubopha umuntu. Kolunye udaba inhlanganiso yetatyamuka sesijikile ibe lo mhlangano losiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank. Umnumzana John Mangutshka obikwa ebabize ukuthi baxoxisane ngodaba lwama-bond notes wona abathi kabawafuni. Kubikwa kungabanga lokuvumelana ngodaba lwama-bond notes lolu. Ngemva kweminyaka phose ngamachumi amane ilizwe lithole uzibuse ibandla leZANU PF lokhe lisembusweni lanqanje iningi labantu lisithi isokwanele. Abacubungula izombusazwe bathi lokhu kwenziwa ludlakela olukuleli bandla kanye lokwethusela amanye amabandla loZulu. Wesaba ukubuyela eminyakeni yayizolo lapho abantu abansundu ababekhangelwa angani abasibantu balutho. Kubika uNothando Spanda.
Lanqanje amabandla afana lele MDC, iZaphu, iPDP lamanye achiyeneyo ayake azame ukulinyikinya leli bandla lilokhu lisahlezi embusweni njalo kukhanya lilakho ukuqhubeka libusa langemva kokhetho oluzayo luka-2018. Lokhu kwenzakala nje lanxa iningi ikakhulu emadolobheni lisithi leli bandla sokumele lidedele abanye. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Ngwenya uthi ibandla leZANU PF lifana laleya ndoda ekhaliphileyo eyayakha indlu yayo phezu kwelitshe okuyimpi yombusazwe lapho eliziveza njengebandla eliyilo lodwa elilakho ukulondoloza konke okwalethwa nguzibuse. Baningi abantu uNgwenya athi abalokhu besakhangela leli bandla ngenhlonipho enkulu ngenxa yomsebenzi walo wokuletha inkululeko okwenza wonke amanye azayo akhangelelwe emanzini.
Abantu balokhu besakhangeleyo okwe-liberation struggle yikho belimela leli qembu leZANU PF ngoba labalwela laletha inkululeko kwele Zimbabwe. Iqembu leZANU PF njalo liqembu elilezithembiso eziningi. Lapho nxa sokusiya vodwa bayenza izithembiso ukuze bekhiphe abantu, beyenza abantu babo beqhubeke belokhu bebavotela kanjalo kanjalo belokhu besiba khona iminyaka yonke.
Isakhamuzi unkosikazi Sinanzeni Jubane ufana lenkulungwane zabantu kuleli abatshona bebuzana ukuthi kungani leli bandla lilokhu lisesihlalweni lona ilizwe libhidlika aswele impendulo.
iZANU PF iyawina sibile emakhaya kodwa angikwazi ukuthi uhamba njani ngenxa yokuthi kathesi kunje iyawina kodwa kakula lutho olwenzakaleyo lomehlu. So angikwazi ukuthi ikuthi bayayethusela bayaqila bathini angikwazi ngoba kuyamangalisa ukuthi iyabe ilokhu iwina njani kodwa kungalalutho. Izinto ziyokuziyala ziyaphansi, imisebenzi kayikho, imali kayikho, yonke into vele iyaphansi.
umnumzana Michael Maphosa oyebandla lezaphu uthi yena akumangalisi ukuthi kungani leli bandla lilokhu libusa ngoba yilo elibambe konke kuleli okugoqela amapolisa abebutho kanye lamankampani esizwe abanjwa ngamandla ukuthi aqhubeke esekela ngemali njalo nje amabandla aphikisayo afana lelakhe uthi yenelisi ukuncintisana lezano PF esebenzisa imali yesizwe ukuqhuba inhlelo zalo
angeke saziqhathanisa lezano ngamanga bakhangela imboni ngani izigebenga nje ezibusayo sibuza izigebenga lapha elizweni bayaforcezela abantu amabhizimisi ukuthi bebafunde izinto zabo into esiyaziyo leyo njalo yiba abakontrola ama-parastatals lapha elizweni
lokhu kugcizelelwe njalo ngumfundi wezombusazwe unkosazana Roberta Mafusire othi ibandla lezanu PF ngenxa yokuthi yilo elibusayo lisebenzisa imithetho amapolisa kanye labebutho ukuncindezela amanye amabandla lokwethusela abasekeli bawo
lalawa amanye amabandla aphikisana lezanu PF awalamandla kangako awalathuba lokubhoda campaigner njengezanu PF ngoba bayakwanisa ukuthi bathi bahlangana kwenye indawo becampaigna abantu abakuleyo ndawo babuye batshaywe basuke abantu bagcine sebelokwesaba bagcine sebelovalo bagcine bengasakwazi lutho ngayo lelo bandla elifuna ukukhampaigna kuleyo ndawo
wengeze esithi lanxa amabandla aphikisayo ecabanga ukuthi izolo ledlule ibandla lezanu PF liyazwisisa ukuthi iningi kuZulu ikakhulu ebantwini abadala lakulabo abasemaphandleni balokhu besakhumbula ukuhlukunyezwa ngumbuso wabamhlophe okokuthi lapho kuthiwa amabandla aphikisayo adlelana labamhlophe lingena lithophele ilunga lebandla lezano PF umnumzana Jafet Malaba owangena kuleli bandla lapho lilumbana lele PF zaphu ngo-1987 uthi ye baziwa njengebandla elilodlakela okumele bakuguqule ukuze baqhubeke besekelwa nguZulu uthi bona ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni bahlezi besetheswa umlando wokudlelana lababulali okutshengisa ukuthi kuyadingeka ukuthi liziguqule ukuze libe libandla elithandwa ngabantu haji elesatshwayo
political violence has dented image elizweni particularly my party has suffered a lot of angwazi izimhlamba lokuthethiswa lapha ekhaya la phecheya la ngapi lapha emathebelele ngisizwe zithethiselwe ezinye izinto lathi esingazazi uzwa ngabantu ukuthi abantu bezani bayabulala abantu mina ngilapha ngaza ke ngibulale
lanxa nje inotho yelizwe iqhubeka ibhidlika lenani labantu elikhonona litshengisela likhwela kanye lokungahlalisani okukhona kubandla lezano PF akwaziwa lapho okuyawela khona induku lokuxakuxaku kukhetho luka-2018 ngimele iStudio 7 ngingunothando Sibanda.
Sokusele amalanga amane kuphela ukuthi ukhetho lokudinga umongameli omutsha weMelika lwenziwe. Ucwaningo oluphumayo luveza ukuba naso kuphose kwaba ngutshikilo panqa phakathi kukankosikazi Hillary Clinton omela ibandla lama-Democrats lomnumzana Donald Trump oyebandla lama-Republicans. Lokho sokusenza ukuthi umongameli Barack Obama akhankasele uClinton ngamandla ukuze anqobe umnumzana Trump. Ukuze sizwe okunengi ukuthi kuyinokwenze umnumzana Trump wakhuphuka kukhetho lolo, uMike Wobe weStudio 7 uxoxele incwadi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kubona ngathi yena ukuphatheka kwa Obama ekhankasela umama Clinton sokumphazamisa ngokungazinazele ukuthi inomboro zakhona zakhanya sezingathi ziyehla lapha nxa umnumzana Obama wayesencedisa kagame yedwa ukuthi azithengisile ukuthi injongo zakhe i-ideology yakhe iyama iyodwa engasetshwa ngu-current president.
Singabheka kubandla lama-Republican, umnumzana Trump akatholanga usizo oluvela kubomongameli abadala abangaphakathi kwebandla lama-Republicans o-George Bush, kodwa amathuba akhe asakhula. Njengoba kushiwo ku-BBC, lokho ngombono wakho kusho ukuthini uma sesikhuluma ngamathuba amnumzana Trump okuba ngumongameli?
Mbona ngathi mina kuyangceda ngoba siyazi ukuthi uzulu waAmerica xa sibala ngapha so ngathi kulokudana ukungathakazeleli i-establishment nxa bebona umuntu ovele engu-businessman une-business ezimele yedwa ekhuluma ingqondo zakhe yedwa kungela kuncediswa ngabavele bekhona ngoba abazakuja laba ye siyazi ukuthi ngxa ebadanile ama-former Republican president ngenkulumo zikaTrump kodwa ngibona ngathi mina sokuyamnceda yena uTrump ngoba vele ukhuluma ingqondo yakhe abantu bayajabula ukuthi yena azimele yedwa njengendoda ukuze bezwe ingqondo zakhe.
Uma silenda iphephandaba le-Washington Post bayasho ukuthi umnumzane Trump uqoqe imali ephansi kakhulu uma ulinganisa le mali yaqoqwa ngunkosikazi Clinton lebandla lakhe lama-Democrats. Ngoba umnumzane Trump esethole ukusekelwa futhi usehambe indlela ende engelayo imali eningi labamphathisayo abalushwane. Kungasho na ukuthi nguye ongaba ngcono ukuba ngumkhokheli omusha waseMelika.
Ye aphela ukuthi ukhangaza ngemali elutshwane lo ukuhamba uhambo olude vele awukuthuthu ngaba ingqondo kodwa kuyatshengisela ukuthi i-ideology yakhe ingqondo yakhe abantu bayayithakazelela ngoba ubona umuntu ovele ekhuthele esebenza kahle sibili ngemali ezilutshwane imali phela kayisiyo ekhankasayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe obexoxa lo Mike Wobe Studio 7. Isigaba sepinga sivikwa selamaviki amabili singelamanzi lamandla kagetsi okuyinto esolwa kakhulu izakhamizi. Umgcini sihlalo wePinga Rural District Council umnumzana Dube Mkombwe uthi uzulu walindawo sethwele nzima njalo uthi iziphathamandla zezesa lezezinwa zikhanya zingasimiselanga ukulungisisa lolu daba.
Umumo komo kunzima eBhinga ungakhangela abantu beBhinga sebenamaviki amabili kungela manzi kungela amagesi ukhulume labantu bezesa kabazwakali ukuthi bathini ukhulume labantu bezinwa kabala mpendulo so uyamangala ukuthi kuyini okuthatha indawo ukuthi ikufa kwelizwe likaRobert yini kuyini okwenzakalayo ngoba uyadinga uswele thina istation sethu sinathi amagesi ewange nawekhulu ngaso amanzi ukuthi sizukalinanga kodwa thina sibesisikhoro ikhoro ikhona ukuthi okuhlupha yikwini kumbe ngama-injiniya sebabalekayo asikwazi kulo hlupho ngoba ungagakela eBhinga kulabo kulesibhedlela kule maternity site kule ma-prison ave kunzima akuphileki nkomo.
Izibhedlela lazo azilamagesi akula ngitsho lama-generator kumbe amasola
akula lutho vele kuluma nginje so ngomvulo sake sahlangana nabantu abezinwa labezeso ukuthi sibonisane ukuthi inkinga yabo ingaphi kabala generator esibhedlela kula generator bona abezinwa kabala generator and sasibabuza ukuthi kanti madoda thina ngesikhathi kungakabuya amagesi eBhinga ngo-86 abantu babenatha amanzi kwakusetshenziswana kwakusetshenziswa ama-generator angapha ama-generator angikhona kula mpendulo abanye bakutshe ukuthi isetsholotho akuzwakala ukuthi bakhuluma ngani.
Ubona abezinwa labezesa uyatsho ukuthi like lahlangana labo ngomvulo khonapho bathi udubo lungaphi kahle kahle
ngoba abezesa laba bona bathi hayi thina i-transformer yethu yatshe wange so u-engineer wankona vele harale ozakuye elungisi i-transformer yankona so u-engineer shwaku ozarali ilizwe lonke one engineer izimbabwe yonke lapha azabuya khona angikwazi ukuthi kuke wabuya bake babamba abakhona kwamalanga amabili kwathi kuvunguzwa ngumoya kwahamba ahle ahamba mshokosholwa namuhla.
Umnumzana Dube Mkombwe ngomgcini sihlalo weBhinga Rural District Council sixoxela ekona le eBhinga asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zezinwa lezezesa ngalolu daba. Kulevitoku namhla siphatha udaba lokuchaphazwa kwemali yesikhwama sezimdefu lokungethembeki okukhanya kubhahile kuziphathamandla zebandla leZANU-PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. lo ngomsakazo wenu umsakazo kaZulu umsakazo we Studio 7 osakaza ungapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhathi samahola alithumi ebesibekelwe ukumisa impi edolobheni le-Aleppo kwele-Syria sesedlule lamhlanje ntambama. Kungaziwa ukuthi abahlamukela uhulumende basukile na kuleli dolobho. Umanyano we-United Nations uthi ubupepheli bukhanya sobufike kusibanga esingakaze sibonakale kwele-South Sudan. Kweze midlalo lamhlanje iqembu le-Highlanders selinxuse abalandeli balo ukuthi baphatheke kuhlelo lokukhetha abadlali balo abadlale kuhlelo nyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lonyaka livuselele uhlelo lokupha imivuzo abadlali abadlale kuhle ngemva kweminyaka emithathu lolu hlelo lungenziwa. Imivuzo ezaphiwa abadlali ngegoqela we-Supporters Player of the Year, njalo abalandeli beqembu le-Bosso yibo abalomlando wokukhetha lomdlali. Ophethe isikhundla sokuba isikhulumeli seqembu le-Highlanders unkosazana kwaZinkosi Hlabangani uthi amafomu azasetshenziswa ngabalandeli we-Bosso ukukhetha abadlali abaqhube kuhle lonyaka asetholakala e-ofisini yaleli qembu.
Sizaba lama awards mhlaka 2 December 2016 of which sile Supporters Player of the Year. Indlela esizavota ngayo imika nje, uyabuya e-ofisini edola yakho uzothenga iform. Ungathenga iform suza fila ukhethe iplayer oyifunayo, then thina abe ofisini le executive labe board sesizahlala phansi sikompile, then sesizakhetha iplayer eyabe ivotelwe ngabantu bonke nje.
Ezinye izicoco ezaphiwa abadlali abadlale kuhle lonyaka ngezigoqele se-top goal scorer kanye lese-most improved player. Ikanti lo mdlali osedlalele iqembu le-Highlanders kweminyaka eminingi u-Eric Mudzingwa laye uzathola umvuzo wokuba yi-longest serving player. Kwezinye indaba ezimayelana nalo mdlalo wenguqu kusasa ngomgqibelo wamaqembu ezimbamgodi athele ingeze Platinum kanye le-FC Platinum azadibana kufinali yenkezo ye-Chibuku Super Cup ezaqutshelwa enkundleni ye-Baobab. Lo mdlalo uzaqala ngehola lesibili emini, njalo abalandeli bomdlalo wenguqu balakho ukulandela kumabona kude we-Super Sport. Iqembu elizaphakamisa inkezo elizathola inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu kuthi elizanqotshwa kufinali lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Kusasa ngomgqibelo njalo iqembu elimela isizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors lizanqikilana lele Zambia emdlalweni wokuzwana amandla ozaqutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium. Iqembu lama-Warriors yilo lodwa elizamela uhlangothi lwezansi yazwekazi lase-Africa kumncintiswano we-Africa Cup of Nations elizweni lase-Gabon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Udaba olulandelayo lumomethe imbono kahulumende weMelika.
Kuminyaka emibili lengxenye edluleyo inhlanganiso yobudlwangudlwangu eyamalwa icatsha eye-ISIL eyazakala njalo ngelokuthi Daesh ibisibusa indawo engaphansi kancane kwengxenye ye-Iraq. Ikhuthazwa ngokuqhela kokuhluthuna indawo eziningi, linhlanganiso yazisa umhlaba wonke jikelele ukuthi kayinqotshwa. Ngenyanga kanhlangula linhlanganiso yathumba idolobho lesibili elikhulu ele-Iraq, ele-Mosul, isilubhekise esigodlweni kanye se-Iraq i-Baghdad. Emi esontweni ye-Grand Mosque, umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Abu Bakr al-Baghdadi wazisa ukuba inhlanganiso yakhe yayihluthu namadolobho isakha umbuso othiwa yi-Caliphate kumbe i-Islamic State. Kodwa ngokubambana kwamabutho akwele Iraq abe-Kurdish Peshmerga lomanyano wamazwe omhlaba, lobo budlwangudlwangu sebufika komlindi uyagcina. Kunyanga ezilithumi lasithupha ezedluleyo linhlanganiso isilokhu ibhuqwa ngamabutho akwele Iraq. ngombimbi tonyakenye idolobho leTikrit lakhululwa. Kwalandela elesinja, Ramadi, Baiji, Hit, Rutba, Faluja, Kwaira, Shat, Katesi sekubhekwe idolobho leMosul ukuthi likhululwe. Ekuqaleni kwenyanga kamfufu ibutho leIraq lincedisana lele Peshmerga bangene enzikini yedolobho leMosul elilokhu liphansi kweISIL.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kuwaza Friday lamhlanje silomlingisi uMotu Sibashimane Ndlovu, yena othi usebenza nzima ukuze abe ngomunye wabothenjiwe kwezokulingisa. Kubika uBenedict Nhlapho.
UMthusi Bashimane Ndlovu uqale umculi, qede lapho wangena kwezokulingisa lapho asegxile khona impande zakhe. Kwezokulingisa ke usesaziwa ngelithi Madlela. Ungephukelwa zimbambo abanye insini zisale zezibuhlungu nxa iseqala ezokugitazisa uMadlela.
Ufuna abantu abangu-5 ngithi. Lokho kwakuqala lo. Ufundaza nomlalazi.
Hayi ngikhuluma nje iqiniso, ayinto umuntu wenu uyazana driving.
Angithandi mina
lento. Ukulo wokuqala wokubanda. Wesibili ngokomoyo. Wesithathu ngokusibani. Wesifo
Insizwa ekhulele Gwanda ithi ifuna ukuba intshantshu kwezokulingisa.
Mina ngibathembisa okuhle kodwa. Kodwa ke no into enhle ingabulawa kuphela ukungatholi support kakhulu.
Azemane ngamadlalati kamadlela awarhwatshe eseJohannesburg lapho ahlala khona okwakhathesi. Uqale uMadlela Sgobokhobo Power 1, kweza uMadlela Sgobokhobo Ihloka, khathesi ke sekulo Madlela Sgobokhobo Power Jeki. UMadlela yena uthi usazoqhulula amanye amaningi amadlalade.
Kubalulekile ukuthi abantu bakithi babadistresse, kumbe ngithi badetoxe ngokuhleka, ngoba eqinisweni siyisizwe esi too much stressed. Abantu bacabanga amarendi, abantu bacabanga into eziningi, abanathula ngaphakathi kwabo. So the only time mhlawumbe umuntu afuna ukushwa umoya ngangcono athatha isitibithi likamadlela afake adistresse ahleke kube mnandi kwenjani.
Uthi kusobala ukuthi leli litalenta elingaphelela khatshana nxa lithole uxhaso lwabalandeli labasiza ngemali.
Hayi, hayi, vele bakuxotshile. Kodwa nami ngiyakuxotsha
phela. Hawu,
hayi, hamba bona.
Mehlo matani.
Ha wena mehlo matani ukuthini? Kanti vele ufike njani khona?
Layele ngubhoyi la. Ngise nomntana, umntana uyangihlupaka kale busuku.
Umntana wena?
Umntana wakho.
Ha wena sinothi ungazongihlolela la wena. Umntana
Umadlela lo insizwa ekhaya insizwa edabuka eGwanda olingisa enjalo ohlabela kwele South Africa. Thokazi isikhathi asisavuma ukuba nasi qhubeke sisonke olivalelisayo ngontungameli Nkomo salani ku-Live Talk lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.